Pasina kana mazuva akawanda vatori venhau vabva kuradzika umwe wavo muzvinambiri munyaya dzekutora nhau Sandra Nyaira, uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore gumi nemaviri. Mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere checovid-19 nhasi mangwanani. Kushaya kwaGudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake reTwitter nhasi mangwanani. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwaGudlanga, misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambohoma.
Tiri kunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau anga aine mufaro, anga achiziva basa rake, anga aita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mumazuva mashoma tarasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti seZuji family tiri kuchema zvikuru. Tawanda anga ari umwe wevatapi venhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda. Anga ari munhu uya anga achiita anga achienda munzvimbo munogara vanhu unobata bata nyaya dziri muvanhu, nyaya dzanga dzichifadza vanhu. So tinoti isusu semajournalist tarasikirwa zvikuru nemuchapi wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobata batawo vanhu.
Munyori musangano reYoung Journalists Association of Zimbabwe Valeopold Munende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo, vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere checovid-19.
Kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hwecovid-19. Tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazamewo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona hwo, maface mask, mahand sanitizer. Hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau, nenyaya yekuti utachionawo vatapi venhau vanogona kuva varivo vanawo vopa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanawo vopa vatapi venhau. Ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sekupanotaurawo mutungamiri wenyika kana state president's office kana kuti information ministry ikastreama yopa vatapenhau feed yacho tokwanisa kushandisawo video yemutungamiri wenyika, pane kuti tese tinoungana kustate house kana kuti tese tinoungana pamahofisi ake pamunhu mutapa.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo, uye mutevedzeri wavo vakainnes paradza vati vanga vasinganzwe zvakanaka vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik mangwana avo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vamangwana vanyora padande mutande ravo reTwitter vachiti varwadziwa nekufa kwaGudlanga vakati chiri kunyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhau vane mukurumbira. Zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli Ncube vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya vashandisa umhizha hwechimanje manje nechikonzero chekupararira kwedenda recovid-19. Mutungamiri weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatava nemoyo avo varatidzawo kushushikana nekufa kwaGudlanga vati odai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19.
Tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazviedze nepaanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa. Vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzekuita basa kana pamabhizimusi kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano. Zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira denda iri zvikurusa nekutenga zvinogadziriswa zvinoshambadzirwa pasi rose kuti zvinosanganisira izvo zvinochenesa maoko masanitizer zvinodzivirira muromo nemhuno anovaiwo mamaski nezvakadaro kuitira kuti tirape tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri.
Vepetiwo Bepa naure The Observer vaBarnabas Tondlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vabayiwe nhomba dzekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo.
Zvekuti vatapi venhau vasevenze vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire the number yemajournalists vari kurohwa nechirwere ichi. Vamwe vakatovaccinatwa handifunga kuti pane pachine vakawanda vasati vavaccinatwa, asi tinokurudzira 1 kuti vanhu vavaccinatwe, 2 kuti vanhu vayedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Gudlanga, uyo anga ave nemakore 41 chete kuberekwa, ange ave maneja wenhepfenyuro yeyaFM kuzvishavane. Gudlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBC TV achitepfenyura chirongwa chinonzi Business Forum, uye akashandirawo nhepfenyuro yeClassic 263 pamwe neSport FM. Muna 2017 Gudlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutepfenyura paredhiyo mumakundano eNational Arts Merit Awards. Kusvika pari zvino vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba, uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi, aive munyori mukuru weZUJ, Foster Dongozi, mutapi wenhau weZBC Janet Munyaka, Sandra Nyaira pamwe naGudlanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.